Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kava chereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera gunyana 21 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuhwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mwana nemwedzi gumi nemumwe chete ashaya nhasi kuchipatara cheparirenyatwa mushure mekushaya rubatsiro. Vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei vapedza rimwe zuva vari muchipatara vachiongororwa utano hwavo.
Chawana ajendi yedu anoitewo Rapson zvarira azvindikitwa naajendi weZanfield.
Mirijonga inoitika musarudzo yeZakabai East by election yaitwa nhasi. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mwana ane mwedzi gumi nemumwe chete ashaya nhasi kuchipatara cheparirenyatwa mushure mekushaya rubatsiro sezvo pachipatara apa pasina vana chiremba vakakwana. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Studio 7 yasangana nezvinorwadza apo yanga ichiongorora mamiriro akaita zvinhu paparirenyatwa. Mwana aonekwa neStudio 7 achifa afira mumupanda unoitirwa resuscitation umo manga muina chiremba mumwe chete. Vamwe varwere vanga vari mumupanda uyu vachema vachiona mwana uyu achirasikirwa neupenyu hwake. Amai vemwana uyu nedzimwe hama dzanga dzauya vachema zvinopisa tsitsi. Kunyange hazvo amai vemwana uyu vasina kuda kutaura pamhepo vaudze Studio 7 kuti mwana wavo anga achidurura uye vakanga vambouya naye kuchipatara chipiri chapfuura asi vakashaya rubatsiro sezvo kwaive kusina vana chiremba. Amai vemwana uyu vatiwo dai mwana wavo anga aonekwa nana chiremba angadai asina kufa. Imwe hama yanga iripo yatova kunyange hazvo mwana uyu akauya kuparirenyatwa nezuro afa nhasi asati aonekwa nachiremba. Kushaya kwaita mwana uyu munongedzo kune zvakawanda zviri kuitika muzvipatara zvehurumende munyika yose. VaStanley Pasi avo vanga vaine mudzimai wavo vati vatozorapwa mushure mekunge mumwe murwere audza mukoti anga vataurira kuti chiremba achakwanisi kuona vamwe vanhu kuti anga ava kufonera gurukota rezveutano. VaPasi vati dai vana chiremba vaita mwoyo murefu kuitira kuti vabatsire varwere.
Ndauya kuno kupari ndandina madzimai vangu vanga vaine continuous bleeding. Saka tasvika asi service yacho kuno kuchipatara hakuna madokta. Hakuna kana vanhu vari kuatendwa. Asi kuziva kuti situation yacho ichabesereka sei. Zvinhu zviri kutotinetsewo kuti varwere vachaita sei asi tabeserwa hedu. Dokta aripo azoti atenda mushure mekunge mwaazokombrenawo kuti akufonera minista ndopazomhanya-mhanya tikaatendwa.
Pazopinda Studio 7 mudzimba dzevarwere panguva dzemasikati varwere vakawanda vange vachisiririsa vachiti vave nemazuva nechitsama vasina kuonekwa nanachiremba. Mumwe murume angauya kuzoona murwere ada kuzivikanwa nezita rekuti Tawanda ati murwere wavo ave nemazuva mana asina kumboona chiremba. Tawanda ati muwadhi mune hama yake muri kufiwa zvinotyisa. Atiwo dai hurumende yapa vana chiremba mari dzavari kuda kuitira kuti vadzokere kumabasa.
Murwere wangu nana chiremba hasitombonekwa. Hakuonekwa hasina kuti apa ane nguva ndifunga 4 days chiremba asingatombomuoni. Saka inyaya yekuti rwadzo nekuti takusangana nematambudziko tiri panapa. Vazhinji ndifunga pa 4 days dzodzidzi ndiri panapa kufa kwaita vanhu kutotyisa. Kutotyisa zvoti hei Kutoa damu zikatetuwa na iroro.
Vakasano bata chigaro chomutevedziri womutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimba Ndoro, vati kunyange hasho Dr. Magumbe vakawanikwa vana chiremba vana mari yekuti vaende kumabasa.
Tine chido kuti titaurirane neemployer wedu kuti tinyatsogadzirisa tione ndiripi nzira yatingashandisa kuti tidzokere kubasa zvakanaka. Pose parizvino tinenge tichingori incapacitated. Kuzitaitaura paya tichiti zvino tiri incapacitated hatikwanisa mari yatirikwana inenge isinganyatsotikwanisa kuti tiende kumabasa. Saka tichitoti tichitaurirana naemployer wedu tinyatsogadzirisana kuti what's the way forward panyaya idzodzidzi.
Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezveutano vaObadhaya Moyo kuti tinzwe matano ari kutorwa nehurumende. Asi vamwe vakati vachaisa vana chiremba vekumauto nemapurisa muzvipatara zvehurumende kuitira kuti vabatsire mukurapa varwere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Peter Magombei, vapedza rimwe zuva vari muchipatara vachiongororwa utano hwavo. Sangano ravo rinoti richataura zvizere pamusoro wehutano hwavo kana ongororo dziri kuitwa dzapera. Godwin Mangunjika anoti panyaya inotevera.
Mutevedzeri wavamagombei musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimba Ndoro, vaudza Studio 7 kuti ongororo iyi iri kuitwa nana chiremba magweta avo pamwe nemapurisa. Dr. Ndoro vati vakaona Dr. Magombei vakavaudza zvinotsigira zviri kuburitswa pamadande mutande akaita seTwitter neWhatsApp zvichinzi vakatochwa. Vakaitwa kafira mberi, asi vati vachakwanisa kutaura zvakawanda kana ongororo iri kuitwa yapera.
Pachaka vaona vaifamba vaitaura vachingo complaina zvaingotaurwa musocial media imo, but I think ndenda apa position yekuzonyatso kutaurirai zvavari kana a full medical examination yatsonyatsoitwa pavari. Bhozi zvimwe tinogona kuzozviona nemaziso, but maybe mukati menyama dzavo vanogona ngo vakatokwadzwa kana pane zvimwe zvinenge zvakaita se
panyaya yekuti Dr. Magombei vakachengetedzwa nemapurisa kuchipatara. Dr. Ndoro vati panogona kunge paine chibvumirano chakaitwa nemhuri yavo nechipatara.
I think e standard protocol yavanoita yemunhu anenge achinzi ari abducted kuti vaedze kuita I think nyaya ma investigations wavo bhozi state hanzi inoprovide security yavepe iye anenge abducta kana kunzi ari kuongororwa zvemamedical chimbochengetedza panguva iyoyo. So I think urongwa hwakatoitwawo pakati pe vari kumuongorora maloya nepolisi.
Patasvika pachipatara china Dr. Magombei taudzwa kuti havasi kuonekwa nemunhu wese wese asi kuti nemhuri nevamwe vakadomwa. Tatadza kuvaona nekuti hatisi vevamwe vanhu vari kubvumidzwa kuvaona. Gweta raDr. Magombei vaJeremiah Bhamu vati vana chiremba vakavaudza kuti utano hwaDr. Magombei hauite kuti vaonekwe nevanhu vakawanda. Pataenda pamhepo, magweta aDr. Magombei ange akatarisirwa kuburisa gwaro rinotaura mamiriro akaita zvinhu pamusoro peutano hwavo nezvimwe zviri kuitika panyaya iyi. VaMagombei vari kuongororwa nemachiremba akazvimirira pamwe nemachiremba ehurumende. Zvichakadai, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa mumashoko avo vasati vasimuka kuenda kumusangano weUnited Nations General Assembly vakati kunyange hazvo hurumende iri kufara nekuti Dr. Magombei vakawanikwa, vanoshushikana nenyaya yekupangwa kwevanhu kwakanangana nekusvibisa hurumende yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Sarudzo yeby-election yaitwa nhasi kuzaka East yaita mhirizhonga zvichitevera kurwiswa kwaitwa nhengo yeMDC inotungamirwa naNelson Chamisa nenhengo yeZANU-PF inozivikanwa zvikuru mudunhu iri. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reZANU-PF panyaya iyi, asi tabata murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya kuti tinzwe zvaitika.
Ndingati nini kutaura kuno kudai so, ndiri panzvimbo inonzi Rudanda Primary School inova polling station iri muward 25. Patasvika papa tichifamba tichitenderera kuti tichida kuona kuti zviri kufamba sei, tawana ajendi yedu anoitawo Rapson Zarira azvindikitwa naagenti weZANU-PF anoitwa iye Mafios Mutembwa Zakare Matthews Mtembwa uyu ndi teacher pachikoro chinonzi Chomurere kwa Primary School. Vamurova zvingaita akazvara ropa mbiri wose.
Vachibaya muri kuti imimi agent wenyu arowa. Mungati zivise rekuti chaitika kuti azorowa.
Nzvimbo iyi Nyeru danda inzimbo ya tanga tichuana ma reports ma sondo apura kuti iko da tigiriwe patore zanu PF. Zaiti iwo atidu kuona munu anueta agents we alliance anenga jivamu nzimbo ino. Saka wanamariku Jackson Zarira ndo wangu wema yuti edu la ne zivindi wakati iwa aiwa isure gai tunueta ma agents. Saka ito rinyaya kutu wangu wangu zatu kisa. Kufundisira kwa waita vanhu kuti hatidi kuti vanhu vanga vaite mapolling agents panzvimbo iyi yeRuganda Primary School.
Zvaitika izvi mazivisawo here mapurisa?
Hongu tazivisa mapurisa, taripota mapurisa, vakati ivo nyaya iyi takuisa maoko law and order.
Saka arwisa uyu ari kupi izvozvi?
Arwisa uyu tatomaya naye kuchipatara kuti anokwanisa kubatsirika.
Ko dzimwe nzvimbo dzanga dzichitirwa sarudze dzakamira sei?
Zvatasangana nazvo zvine uchapupu ndezvekuti izvo sekuziva kwenyu mutemo haubvumidzi kuti matraditional leaders kana kuti madzishe nemasabhuku vanga vachiita zvematongero enyika. Asi tasangana nazvo ndichipa muenzaniso wepapolling station yepavhurumukwa pana sabhuku atori polling agent wezanu PF.
Mazivisa here sangano reZimbabwe Electoral Commission kuti ndozviri kuitika?
Hongo patasvika pachikoro ichi cheVhurumukwa Primary School taona anonzi iye presiding officer anenge ari iye mukuru pachikoro ichocho. Hatina kugumira papo zvakare zvoenda kundopa ripoti yedu zvakare panonzi paconstituency command center panova pana ipo pana constituency officer weZEC tichivaonesa kuti ndozvitasangana nazvo kuma polling station kwata maviri. Kune dzimwe nzvimbo dzatina kwanisa kusvika nekuti kuno kwatiri kuno network chaiyo chaiyo inotoiwana kunzvimbo iri kwanoti about 5% 95% of Zaka East constituents hakubati network, hakuna network kutaura kunododi kunototi netsei. Saka hatisatowana mareports kubva kumarovin agency edu ataisa kunzvimbo dzose dziri ma7 wards ari kuno munzvimbo yeZaka East.
Murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya vachitaura vari parunhare vari kuZaka East kumasvingo. Tichiri panyaya yeby election yaitwa kuZaka East, mukuru weZimbabwe Election Support Network amai Chipfunde Vava vanoti vanoshushikana zvikuru nemhirizhonga yaitika musarudzo iyi. Vativo sangano ravo riri kushushikana nekudzikira kwehuwandu hwevanhu vavhota nhasi uyewo kushayikwa kwevanhukadzi musarudzo yeby election yemuZaka East.
Kuvhurwa kwaita mapolling station yavhurwa nguva dzacho dzakafanira uyezve mamekiros anodiwa pakuvhotesa anga aripo. Zvesini tine maobserver 13 vari kuZaka East. Uye zvitaona kuti vanhu vanga vachikwanisa kuvhota in secret. Kwozoita manobatsirwa kuvhota ndo vataona anenge 20 pachiromo polling station. Zvinokonzereswa nokuti vanenge vane illiteracy uyezve vamwe vanga vachirasika. Asi tiri kuona kuti voters roll raakuiswa panze polling station, saka zvakubatsira kuti vaya vanorasika vachienda kwavasina kunyoreswa vakunge vachiita mashomo. Kwozoita maparty agents vatungamiri vemapolitical party zvikuru vezanu PF neMDC Alliance taona vanga vari kwese kuma polling station akawanda.
Tambotaura neveMDC vari kuti ivo vana agent wavo arwiswa nenhengo yeZanu PF. Chitiko ichi chasvitswawo here kusangano renyu reZesni?
Ndiyo yandaitaura kuti kune maisolated incidents yatanzwa kuti kune victimization yeMDC Alliance polling agent paZanu PF polling agent pamutakazi hall A kuinsiza. Iyo tainzwawo nyaya yacho. Saka tirikungokurudzirawo kuti dai paita tolerance nemapolitical parties makuru kana madiki kunge vachitambira kuziva kuti mutambo kuri kukwidzana. Kana pasina vatambi vakawanda hapana mutambo wakanaka. Saka dai vangogamuchira kuziva kuti maelections anenge ane competition uye zvinde kukubidzana saka zvakanaka kungopanana mukana nokuita tolerance kuziva kuti these parties nema opposition or ruling parties they are there to stay. Makompetition acharamba aripo, maelection acharamba aripo.
Kune vamwe vari kuti izvo zvaitika zvemhirizhonga izvi munongedzo wezvinhu zvanga zvichiitika mugadziriro yebyelection yemuzaka East.
Ehe, izvo ndizvo zvimwe zvatakaona patanga tine ma polling agents edu kuti pasati pa pre-election period takaona kwakune runyararo hongu asi intimidation izvozvezvo zvanga zvichingoitwa neruling party supporters nematraditional leaders izvikuru masabhu kumavillage heads soliciting for mafavor okuti dai tavhoterwa izvo tinozviona zvichiitika though mapolitical party madiki anafrizi munana NCA vanga ri loki ende kazhinjisa ivo vadiki vanenge vasina nhu akawanda kazhinjisa havaitwi zvokuvhundutsirwa tinoona kazhinjisa vanonyatsovhundutsirana nokunetsana zvikuru dongo zvozvo rinoitika pakati pezanup f neMDC alliance nokuti ndofunga idzodzo idzo ndidzo mapati mahombe anenge ane vanhu akawanda saka ndopatinoona panowanzoita izvozvo intimidation inoitika zvikuru yakatarisira MDC alliance ikitwa nezanup f supporters nemavillage heads.
Mambo taurai kuti pane vamwe vechikuru vanga vachida kuvhota vakapfeka mbatya dzine zvinyorwa zvemapato avo zvii zvaitwa nezimbabwe electoral commission pazvaonekwa kuti ndozviri kuitika izvi
vabva vadzorerwa kumba kuti vaende kuti vanochinja hazvibvumirwi mumutemo medu muzimbabwe kuti unge wakapfeka campaigning regalia musi wokuvhota saka vabva vadzorerwa nokuti it's in defiance of the electoral code of conduct emapolitical parties.
Mukuru weZimbabwe Election Support Network amai Rindai Chipfunde Vava vachitaura vari parunhare vari muHarare.
Hurumende itevera zviri mubumbiro remitemo iri kuendesa masimba kumatunhu kana kuti devolution. Ko, izvi zvinobatsira here vanhu vari mudunhu remasvingo? Mukuzeya nyaya iyi tichange tiri kumasvingo nemusi wemuvhuro uno Gumiguru 23. Uyai musangane neni Blessing Zulu weStudio 7 takabatana neMedia Center paChevron Hotel nenguva dza10 mangwanani kuti tizeye nyaya iyi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasimuka munyika nezuro vachiuya kumusangano weUnited Nations General Assembly uyo uri kuitirwa muNew York. VaMnangagwa vari kutarisirwa kusangana nevamwe vakuru vakuru kumucheto wemusangano weUnited Nations General Assembly vachitaura pamusoro pekutsvaga nzira dzekudyidzana nedzimwe nyika. VaMnangagwa vari kutarisirwa zvakare kutaura pamusoro pezvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumavirira. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriro waMnangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe zvakawanda pamusoro perwendo rwavaMnangagwa kuno kuNew York. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakaungana muNew York izvozvi uko zviri kuratidzira pasi peurongwa huri kukokerwa neMDC North America Province. Taedza kubata murongi wemisangano muMDC North America Province vaNick Mada asi runaro rwavo harusi kudairwa. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai vanogara ivo muHarare, amai Tabetha Manyoni, vanoti ivo nyaya yekuramwa basa kwavana chiremba yaita kuti ivo nevamwewo madzimai vawanikwe vachienda kunotsvaga rubatsiro kune mishonga yechivanhu sezvo mari dziri kudaidzirwa kumaprivate doctors dzakakwirisa.
Kuchipatara kune mahwani kuti zvinzi madhokitezvo zvava kutojamuka nyaya dzemari vambotanga vachirama vachiti mukuru wavadzoki apa zvinezvi vakuramo nyemari vachiti hatisionana tinopuwa Maria tukude sisi saka akachipatara kune marwadzo chaiye.
Imi makamboshanya here kuchipatara uyezve makaenda kuchipatara chipi zvakafamba sei?
Inga yasati atipeta kuparinyatwa ndepereke negro vangu mukoma mamu wangu. Kuti yane mwana akatsva medbus. Takurekera anga rakamupisa kubva pamusana kusvika magadziko ndokwanga akatsva medbus. Ndiri kunobata ruoko futi saka ndiwa ndakaperekedza tichasvika takamono panze takazara vanhu vanga vakawanda umwe akati warira mazambi akarara madhokita akangomiramira patatonzi tikazvikwanzereche tichemberapa dai henyu matimbotsvaga kana munhu kanga anorapa ndiwo pakaimwe dhokita wakutotaurawo namaguru vangu pakamuudza akati isati kurapa tipaisaiti kati nini dema chimbotombo ndenyanga mwana wenyu kana kuchivana tombonobatsirwa kati kuchivana wangabatsira zvinonzi vanongose kukupewa kanawo mushonga unokwanza kubatsira kuzvisisa hati kubatsira zvinezvi titori nezvichimo zvedu zvatokera kutoitawo ndokubva tatongobva ipapo zvataizvonhu ndokumandatini kunamwe gugu watesi yavo unobatsira michivanhu zvechokwadi vakatibatsira vakatoti zvakaoma mwana bvabatsirwa maronda ake ajiswa mushonga wangu wachimisa kusvika maronda akaoma aizvino zvaa akutofamba akutogara asakaita but zvinorwadza ngoti toona vamwe vaitodzoka takatotopinda musiye nemwe mukomana anga akatotyoka gumbo achinikati accident chinhu hoi but yaitodzoka akatondidzokera ndibhombi rake ndiroda kugadzirwa here but akatondidzokera ende raimurwadza sungaite
izvi zvakaitika riini uyezve muri kuona vazhinji vachizoenda kunoshandisa mishonga yechibhoyi here kana zvakamira sei
vazhinji vandakatina papa vanga vakutoenda kuchibhoyi patakaenda ngeri manti patikaenda ikosi vazhinji vari kutoenda kuchibhoyi ndingada tombokunyepa izvi baba panesi chedu chete chete vanotorwarawo vakaenda iri wenise vakasvika kusina madhokita vakatizobheta hangu nditoenda hangu chivanhu amenoko vakatizoendawo kuchivanhu kuti abheta hangu nditoende ikoko nokuti ndingatofa ndiri kurwadziwa sungaite vakatoperekedze nemukadzi wavo
maamuri kuchema chema muchiti mari yacho yekuti munhu awanikwe achirapwa kana waenda kunana private iri kuti dhurei zvakamira sei ipapo
isisu hatisi kupiwa yesi tiripiwa mabhondi ma400 500 saka mari yechimanje haizokwani tizoende ikoko tichitoda mayesi saka nomwe mudiwo zvinokwanisa yarapikwa kuchivanhu wongoenda hako wabhadhirwa kana wakanzi ye30 bond 40 bond zvezviri nani pane kuti yesi acho rikunesa kuwana rinenge richishupawo nenhamo yangozara munyika munomu
muri ikoko kwamataura kuti makaenda kunobatsirwa kuchivanhu makaona kwakawanda vanhu here uyezve vari kudaidzirwawo mari dzakaita sei
haisi patakaenda takaona kutisangasvikwa pane mumwe murume angatorwarawo aita kunge akatsva zvetinyatsonzwisisika aitobatsirwawo ikoko but akagogo tichitovabvunza toti angasinyatsombokwanisakufamba akaenda chipatara but chipatara kwacho akasvikawo anzi akaenda kugomere ndoko akasvikawo vari pastrike ndokuzoya kunoku ndoko ndibva ndatomubatsirawo kunoku akutokwanisa kufamba asitotiendawo vachitanini hangu ndatonyara hangu mubhadharisa hangu kozi ndatomudza kuti handimbokubhadharisa ezvamunoita echipatara ndingokubatsirawo senge tichingobatsirana mukurarama but tisedu takazotizongonyarawo bhatazongopo $30 yatakatongopo kozi takangoti sezvimwe anoida apora akufamba akutokwanisa kutendewo crash.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muyenesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Yes, no, tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives. Ndinogamuchirai nemufaro kuchirongwa chedu upenyu hwedu umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tatitimbotarisa tsika dzekuchengetedzwa nadzo mufi tichitarisa kuti munhu ari mupenyu anenge achitya kuroyiwa afa
veukama vasara, vanotya zvakare kuti mutumbi wemufi unogona kuroiwa. Saka tati timbozvitarisa izvozvo. Muhurukuru yedu tabata munyori wezvedzidzo musangano reZinata, sekuru Prince Mutandi Sivanda, kuti vatibatsirewo kutarisa nyaya dzakaita saizvozvo dzekuti vanhu vanotya uroi muupenyu nemurufu. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu sekuru Sivanda.
Makadizvenyu vatereri.
Aiwa ndofunga vatereri vapenyu sekuru. Nhasi toda kuti timbotarisa kurarama kwatinoita zuva nezuva muupenyu hwedu. Tiri vapenyu tinotya kuroiwa. Munhu akafa tinoona zvakare kuti vapenyu tinotyira kuti mutumbi wehama yedu unogona zvakare kuroiwa. Chii chinenge chichitora nzvimbo panyaya dzakadai sekuru?
Ijo chokwadi panzori netsika dzedu isudu tatinoita kana munhu akafa. Pane patinoti vamwe vanotya kuti munhu anokwanisa kutorerwa kana nhengo dzake dzinoshandisiwa. Kana mvura yachayo yemufi iyoyo inogezwa mufi iyoyo inobiwa. Saka zviriko kutsika dzechivanhu kana tichizviona. Vamwe vanenge vachida kuti vanoita kuti wafa mweya wako iwo unoshandiswa. Saka vamwe vanenge vasingadi kuti mweya wake ushandiswe. Saka mutsika dzedu dzechivanhu zvinhu zvatinoona zvatinosangana nazvo. Nekuti mutsika dzedu tinoti kazhinji tinoita anonzi magata ayaye kana kunonzi kubira pachivanhu. Wekuti kana chiro ungaa mutumburu mumba umu munokwanisa kuenda kumashopeshope munotsvaga kuti zvakamira sei kumufuya. Mopowa marayiwa yekunzi aiwa mufi akamira zvakadai ane chigumbu here ane zvese izvozvo. Nekuti unogona kuti unoita chigumbu futi chero wakafa. Saka zvimwe zvinhu zvatinoona mutsika dzedu dzechivanhu mukurarama kwedu mutsika dzedu dzechivanhu.
Saka tingati here sekuru munhu haafi? Nekuti kana tichitya kuti mutumbi unoroiwa zvikureva kuti munhu anongorarama kunyange tisamuona pano pasi.
Ndizvozvo chaizvo ichokwadi. Nekuti kana tingati kana uchifa isu kutsika dzedu dzechivanhu toti waakuenda nyika dzimwe waakunosvika kune imwe uko unongochinzi unoenda kune vedzinza rekwako. Nekuti ukafa munoyaya pane patinoti tikatarisa mutsika dzedu dzechivanhu vatimamboona ipo paya mutumbi unorindwa pane patoti mai vemunhu ndova unoonekwa vakagara kumusoro kwendaa bhokisi ndova anotorinda bhokisi ro. Saka mutsika dzechivanhu ipo paya nekuti unonzi unoberekwa namai vako. Saka kana uchidzokera futi unonzi unoperekedzwa namai vako kasi mai vanenge vari murindiri. Saka ndopamunozwa kuti kana munhu akafa kwakuteerwa tsika dzinza rekwake.
Zvino sekuru Sibanda kana vanhu vachitya kudaro anozorinda guva kunenge kwavigwa mufi ndiani? Nekuti tinozwa kuti vanoshereketa vanogona kana kuya kunotora ivhu repaguva chairo.
Mumakuva imomo pati kugadzirwa kwaanoitwa makuva iwo ekuti munhu yamufuya asashandiswe. Ndopamunoona kuti kazhinji kaviga munhu anogona kuti mangwana munofumura kunotarisa kunomutsa mufuya uyu kuti muone kuti guva rake rakamira sei. Hapana kutsikwa here paguva apa? Hapana kutambirwa here? Kozwa kuti aiwa mufu wedu uyauya akachengeteka. Saka zvinowanika mutsika dzedu dzechivanhu izvozvo zvekuti chero munhu waafa chero makuva here chero risina anorindira kasi rine magadzirwa ipo paya rekuti varoi variko.
Ko kana munhu akanga ari kumochari uko veukama vanenge vasikoka uko sekuru?
Ikoko kumamochari ikoko kuri kuitika mabasa akawanda. Ndakati isu sesangano reZinata tinoona zviri zviri kuwanika futi ikoko kumamochari ikoko. Vanoshanda mumamochari vaya vamwe vanoba mvura yezvitu naizvozvo vachitumwa kuti vanotenga mapasi. Kana hembe chayo inotobiwa iyo hembe yemufi yacho nayo ichinoshandiswa kuti simba rake reya raaisiita reusherea. Zvimwe zvinhu zvatotyira mutsika dzedu dzechivanhu.
Haiwa tatenda sekuru.
Kusara zvakanaka.
Manga makateerera kumunyori wezvedzidzo musangano reZinata sekuru Prince Mutandi Sivanda. Muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa ratinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mwana nemwedzi gumi nemumwe chete ashaya nhasi kuchipatara cheparo renyatwa mushure mekushaya rubatsiro. Vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei vapedza rimwe zuva vari muchipatara vachiongororwa utano hwavo. Mhirizhonga inoitika musarudzo yeZaka East by election. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro manherano. Ndini Rachel To, ndiri muWashington DC. Ndokusiya imina Praxedes Jeremiah achikupai nhau dzendebele. Soku isika